Ini ndinosimba mukoma jonga kwandimire ndinosimba makadiko vatereri ngati muchidimbu ndakaenda kuZimbabwe muna April ndichienda kuma Road National Champs angachiitwa ku Bulawayo musi wa 15 nemusi wa 16 asi ndingati handina kuzokwanisa kuresa ku gurupu randaifanirwa kunge ndichimanya naro rinova ndiro rezvirema anazokwanisa kunge tichiresa resi yakabva yakanzela vanokuda kuti anga tisina maendries akawanda tichibva ndadzoka kusouth africa ndichibva ndazodzoka futi kuZimbabwe muna June ndofunga last week apapo nandiri kuZimbabwe kuchishawasha kumaZim Mountain Bike National Champs. Ndinotenda zvikuru sei kune veruzhinji vakaitira vakaisa rubatsiro vakabatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda ukoko kunoti zviroto zvandakatarisana nazvo zvinge zvichienderera kumberi. Ndinotenda zvikuru kuna vose vakabatsira ipapo. Ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro watanga nge tichiita through GoFund raising vanoita zvekuraisa vabatsira vanhu kuraisa mari. Ndingati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro ndanga ndichitarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kumanationals. Ndingati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose. Tinotenda zvikuru sei, murambe makadaro, murambe muine mwoyo mumwe, tirambe tichibatsirana tichienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tiinazvo. Ndingati pari zvino kubva ndakumbira pandakakubva muna April pandakakumbira rubatsiro maresi matatu anova ndiwo andaita oromana. Mamwe acho ndingangotanga ndingangonge ndakangamwa zvangu abuda mumusoro. Yekutanga ndiyo yemanationals yandakaenda kuBulawayo ndikandoita number 10 sezvo resi yanda ndichifanirwa kuita yezvirema yanga yakanzeliwa ndakangozopinda kumatime trials ndovandakaita ndichibva ndadzoka kunoku tichibva ndauya ndobva ndatanga kuita matrainings again. Then I was happy to be selected kuchovha maAfrican champs akaitigwa kuno kusouth africa 2023. Ndikabuda ndiri panumber 18 ndikabva ipapo ndikaenda kunochovha inonzi Joburg to Sea kana kuti go to bag for 6 days. Ndikabuda ndiri panumber 9 ndikadzoka zvakare kuZimbabwe kumamountain bike champs ndikanohwina mamountain bike national champs. Pari zvino ndichitaura ndini ndiri national champion Zimbabwe national champion 2023-2024. Ndine mufaro mukuru nekukunda kwandakaita kuchishawasha zvinova zvanga zviri muurongwa hwandanga ndinahwo kubva kwandaita kuresi yandanga ndichimanya Joburg to Sea inova ndiyo yandanga ndichiresa muchirungu vanoiti pre-racing training kutrainera resi isati iri kumberi isati yaitwa. Ndingati ndiwo marongere ananga ndakaita urongwa hwangu kubva kuna coach wangu anondikocha ari kuno kuSouth Africa kusvika ndichizoenda kumanationals tisika ndichinoplana ndichiona rute yacho kuti okay kana tichinge tava kumaifa wakuita so 1 2 3 svikira nguva dzakwana dzekuti tinge tichimhanya. But hazvina kuinda as a plan semaplanira andaa ndakazviita kubva kuburikidza nguva yekufamba palepi rimwe nerimwe zvanga zvadosiyana nekuda kwekuti zvaunoplana mufungwa handizvo zvinozoitika mukumhanya musango sezvo zvaunenge wakafunga iwewe mwari handizvo zvaanenge akakufungira. Asi ndine mufaro mukuru nekuda kwehwini iyoyo. Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa kunova ndiko kwandiri pari zvino ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho. Asi muchidimbu ndingati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika munational team buda ndichienda kundomhanyira nyika muchikwata chenational team yeZimbabwe. Iye zvino tine hurongwa hwekuenda kumaworld champs unova wandichada zvakare kuzoitsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tichibudirira kuenda kuScotland UK muna August kumaworld champs kunomiririra Zimbabwe. Tarisiro yangu neramangwana rangu ndingati inini pari zvino kunge chimhanya tiri muno muAfrica zvinova ndizvo zvandiri kugadzirira kuti ndigone kuhwina marese akati wandei muno muSouth Africa oro kuZimbabwe oro anywhere kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzedzinenge dziine marese kuitira kuti mapoints nemachances ekuenda kuma World Cups kuma World Champs nekuma Olympic Games ange ari high ndiwane kwe ndichinge ndichireiza mapoints akati wande kuitira kuti zviite nyore pakuenda kunze kwenyika mhiri kwemakungwa kunenge tichimhanyira tiri ukoko tichisimudzira mureza wenyika yedu yeZimbabwe zvakare. Ngati ndo tarisiro yandiinayo. Muchidimbu ndingangoti kune vamwe vari kurarama ne situation yandiri yakafanana neyandiinayo pari zvino. Dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kweunyope kana kuti usimbe hwekusada kuita chinhu nokuti munhu unee achizviti ini nokuti ndakadai ini ndakadai, but chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chinhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita, but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari kuti dzimwe nguva Mwari ndivo vakaita kuti unge wakadero vachiziva zvavaizviitira kuti okay akadai so asi kuti ndinogona kumupa chipo chakadai. So zvinongoda kuti uchishandise nenguva iyoyo kana uchikubvumira kuti uchishandise chishandise, usazvitorera pasi ukangofanana nevamwe vanhu vari kurarama vari vakakwana oro vari normal, hamuna musiyano, mumwe nomumwe ane chipo chake. So dzimwe nguva vakawanda nekuda kweunyope tinogona kukanganisa zvipo zvatakapiwa nekuda kwekuzviviga kuti vanhu vasaona kuti ndizvo zvandiri kana ndo chimiro chandii nacho. Ngatibude panze, tibude pachena, tiwane rubatsiro, tiwane kubatsirika, tiwane kuenderera mberi tisimudzire zvipo zvedu. Mutarisiro yangu ramangwana rangu inini ndine tarisiro yekuti nenguva kana ichinge yazokwanira kana Mwari vatendera kuti tinge tichibuda mukuita zvekumhanya nemabhasikoro kunge tiri mumujaho wemabhasikoro, ndinge ndiine club inobatsira vanana kuvabvisa muzhira, kuvabvisa mumadrugs, kuvabvisa mune zvose zvakaipa kuti vange vaine kwavanopedzera nguva vari vachiita zvekuvatrena kumhanya nemabhasikoro, kuvagadzira sezvo ndiri mugadziri, ndiri muchovhi wavo zvakare. Ndingati ndo shuviro yangu iyeyo neuye ndiyo tarisiro yangu zvikuru sei kunyanya kuZimbabwe kumusha, kwete kune dzimwe nyika asi zvikuru sei kuZimbabwe.